Kwete hatisati tanzwa nezvokuitwa kweongororo yekubaya kwevana vari makore waya 15 16 17 hatisati tanzwa nezvongororo yacho nemaresults acho kunyangwe yakaitiwa hatisati tazvinzwa saka tokurudzira hurumende kuti tipewo tinzwe vanhu vakasiyana sekudzika kwekuchita mazera edu ongororo nyowanzofanira kuitwa ongororo inoreva kuti hurumende inobaya vanhu vezera iro rava kuda kubaya nhomba vashoma vanenge vachimonitiwa zvemhando yepamusoro intensely kuti zvionekwe kunzi nhomba iyi iri kushanda mavari here haina zvimwe zvairi kukonzeresa here zvinokanganisa utano vari vashoma ndiyo ongororo yacho vozoenda vachiwedzera manhamba kusvika vavhura masuo ese kuti munhu wese wezera iroro nge achibayiwa
Dr. Madzorera ko vabereki havatyi here kuti vana vavo vabayiwe nhomba yekuchina iyo iri kukonzera mutauro pasi pose
hana dzevabereki dzinorovaka kana vana vava kubayiwa nhomba izvo zvichinzi hapana ongororo dzakakwana dzati dzaitiwa nyangwe isu mahealth workers hatikwanisi kunyanya kudzikamisa hana dzevabereki nemhaka yekuti hasati taona taangomirira zvinyorwa zvacho zvokuti tiudzwe nehurumende kuti takazotesta nhomba iyi kwenguva yakati muvana vane mazana akati tikaona kuti nhomba yakanaka haisi kuvakuvadza uyezve iri kushanda zvakanaka ine efficacy yakadai yakadai ndoumbovo hunongodiwa nemahealth workers nevabereki ihwohwo hurumende ikangotipa izvozvo tinomhanya nayo nyaya yacho yekukurudzira vabereki kuti vabayise vana vavo nhomba
paiswa urongwa hwakakwana here kuti vana ava vabayiwe nhomba iyi zvakanaka
urongwa handifungi kuti pati pave neurongwa hwakati tsvikiti hwokuincluda vana ava mupurogiramu yenhomba iyi makliniki mazhinji haasati awana shoko rokuti chibayai vana ivava saka tiri kungoona vamwe vana vari kutouya vachiripota kuti ndakaenda kunobayiwa nhomba asi ndakarambidzwa ndakadzoswa zvikanzi hausati vasvika zera rokubayiwa saka hurumende ngaichitaka zvinyorwa mahealth workers haagone kuacta on nyaya dzepatv ka vanoda kupiwa masecula vozwa kunzi chiitai zvakati 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 zviri official saka urongwa hausati hwavapo but chimwe chinhu chinongozezesawo zvakare ndechekuti hurumende iri kutadza kumotivheta vanhu vakuru vari above 18 kuti vabayiwe ezvino mafigures edu evanhu vari kubayiwa ava pasi chaizvo dei vakurumidza kutanga kubaya vanhu vakuru vari at higher risk yechirwere checovid-19 ichi tisati taita scale up kuenda kuvana vadiki
chimwe chatinoda kuziva Dr. Madzorera hurumende inoti ichasvitsa Zimbabwe paiya inonzi head immunity gore rino risati rapera munoona sezvinogoneka here izvi uye sei muchidaro
head immunity haigone kusvikika chokutanga ndechekuti nyangwe iyo head immunity yatakati tiri kutageta 60% of the population zvino kubayiwa kwenhomba hakusi kufamba hatisati tasvika vanhu 4 million vakabayiwa nhomba saka head immunity hatiisvike mu 2 months dzasara idzi chechipiri ndechekuti icho chinhu chonzi head immunity hachina fixed figure yekuti 60% kana 70% tichatozoziva kuti tasvika pafigure yehead immunity taakuona protection inenge yava mucommunity kudzivirirwa kwevanhu toti 60% yakakwana kana kuti 78 kana kuti 90% ndo inodiwa zvinenge zvichienderana nokuti chirwere chinyowana hatisati taakuziva kuti tofanira kubaya vanhu vakawanda sei kuti tiwane head immunity asi maitiro atiri kuita izvino tiri kure nehead immunity zvichatitorera rimwe gore dzimwe 12 months kuti tisvike 60% yavari kuda iyoyo at the rate yavari kubaya naye nhomba yezvino saka votosunga dzisimbe voconcentrata panyaya yekumotivheta vanhu nokutaurira vanhu chokwadi panze pongotudza mafiga okuti nezuro kwakafa vanhu vangani vakabatwa nechirwere vangani akanakawo mafiga iwayo kuti tizive asi chida kunyanya kuzivikanwa ndechekuti nhomba iri kushanda sei iri kuprotekta zvakadini maside effects akamira sei izvozvo vakangoisa pachena kune vanhu vese tinowana mashoko okukurudzira navo vanhu kuti vakurumidze kunobayiwa.